A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 2nd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when the world and Zimbabwe are having a campaign, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are urged to speak out about different forms of abuse. What are your views on the issue?
And to join our discussion, we invite you to do that. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe china chega chega.
Ole sine lobo mama alobe sfazani. Ikola pesilangana kona kule inkundla futhi asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget, we are also live streaming right now on all our Facebook platforms. So join in the conversation. You can please go to VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page. And if you haven't liked us yet, go ahead and like us now and join in the conversation. Welcome again. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when there is a worldwide campaign, and in Zimbabwe as well, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are speaking out about their different forms of abuse. What are your views on the issue, PJ?
And Marv, there are currently various campaigns throughout the world, including Zimbabwe, encouraging women to speak out about the abuse they have faced as a healing process. One such campaign is the hashtag MeToo campaign that has seen mostly women celebrities, including Lupita Nyong'o, sharing about the abuse they faced in Hollywood.
And it's not only Hollywood, PJ. I've also seen some of my friends who are on Facebook who are Zimbabwean actually, you know, carrying that hashtag MeToo, meaning that they've also been abused. So that's what we're going to be looking at today. We're really opening up the lines. We want you to chime in. We want you to come and join us in the conversation. There are, however, also such cases of abuse being faced by women in both the urban areas, PJ, and the rural areas. And that's what we want to look at, that, you know, some of these things that happen, we take them down to culture. I think we discussed earlier on that we have to find a balance between the Western and the Zimbabwean culture.
Yes.
That what do you, you know, label as abuse according to our own culture? And now we're living in the Western world, but, you know, we also practice our Zimbabwean culture. So we are going to be looking at some of those things. Over to you, PJ.
Yes, and there is also in our culture the chiramu part of it that comes into play. And even in public places like the public transportation, where someone is really squeezing you between them and
There's
so,
nothing you
so
can
many,
do. But,
so many things can happen.
Yeah, issues have come in there where people are saying, no, that's abuse.
But that's abuse,
sometimes it's unintended. And like I said earlier on, we have to set certain boundaries around ourselves. Because if you're not taught to speak out as a woman, some things that are actually abusive, you may not recognize them as abuse. Mm-hmm. So those are some of the issues that we're talking about today.
Yes. Sesi divana uhlelo lethu lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapha ke esikhangela khona sihlaziya siphana amacebo ngenhlupho lezangikhathazi ezidibana labo mama empilweni lamhlanje sikhuluma ngikhathaze nizangikhathazi esidibana lazo lapho sisemsebenzini lalapho sisezindlini ezokuhlukunyezwa kuyini sibili ukuhlukunyezwa kwabesifazane ukukhangelelwa phansi ukungaphiwa inhlonipho njengomama kungaba kusemsebenzini kungaba semulini ikakhulu singakhangela ivini esikweni lakithi uzabona ukuthi amasiko ayevele encindezela omama abesilisa yibo kumele bakhulume lapho nxa abantu bebuthene owesintwana njengoba ekhulunywa ukuthi ungowesintwana kodwa wena ungusungumama kumbe inxenye usungugogo nginje ngingaka nginje nginje kodwa bakubiza ngokuthi ungowesintwana. Yikho konke khona lokho yikho esikukhangelayo lamhlanje kulo mkhankaso okhona emazweni womhlaba ukugoqela khona lapha laseMelika abalingisayo ama-actors kumbe ama-actresses abaseHollywood lapho abasungule umkhankaso nalowo ukuthi hashtag Me Too campaign lapho abakhuluma khona ngeze ngokwabehlelayo bona ngokwabo ebehlukunyizwa emsebenzini ngabanye abesifazane kumbe ngabesilisa. Kuyini sibe sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele ngasemsebenzini? Yizo izinto esifuna ukuthi sikhulume ngazo. Ukudlala ubusibali baningi sibili ababa labantwana labosibali babo behlukunyezwe. Ukuhlukunyezwa ngezinye indlela ukuthi usifale uyavunyelwa ukuthi akubambe ibele, uyavunyelwa ukuthi akuqabutshe. Konke khona kukhoyana kukhokhelela ekuthini lowo usibale abe engohlukunyeziweyo. Ikuphi sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangile esemsebenzini kumbe lasangekhaya lasemulini? Ukuthi no, ikuthi no. Angikufuni lokhu. Owesilisa kumele abe kwazi ukuthi yena nxa ngithe no kumele ame khona lapho angayiphambili. Singakaqhubeki ngohlelo lethu wothani sililethele ingxoxo enziwe ngenye intatheli zendaba yethu ye-Studio 7 ikoBulawayo uNompumelelo Moyo labantu labayisifazane bakoBulawayo.
Bela sikhosi mangazana ukuthi ungabanjwa kuhle kwabomama emsebenzini ngikubona njani kumbe selike la ukubona kwabanye usenzakala?
Yeah, esisa kubona usenzakala sibili okunye kungama emsebenzini lakhe saba nawo okunjengokuba nakuyukuthi ungumntwana omncane ufundile kumbe uyathena kulo bhosi wakho esikhathi sihlana lapho kwentwini abangomama babefuna ukuthi bethona bekudyosela phansi ungathola ukuthi bantu nabekwenzela umoya omubi emsebenzini abanye bayakufanela lanokufanela ngenxa yokuthi uyabebona ukuthi wena uyaphumelela ukulala nokuthi ungakuza ukuthi bakhuluma kubomama kakhulu. Okunye futhi singabantu abangomama kunokuthi siphakamisane siyathansana naphansi ekutheni nango ngingumuntu ongumama, ngingumntwana omncane, ngingumntana wakho, ngingumnawakho, yingozisi wakho, akulaisemsebenzini. Ngiyangenzi kwezinye izinto lawo obonayo ukuthi owakho umntwana yeumini. Okunye sihlangana lakho njengabomama kodwa nje labo baba nje ukuthi khona khona ukwehlukanisa kwamalanguage. Omunye abevela ngane esindebeleni, omunye evela esihlokweni, omunye evela ngane kuthi suka singasami ngasani ngenxa yokuthi lo lalowo yabe efuna ukukhuluma ngeyakhe inangwenzi lo lalowo yabe efiliva okwakhe yena akhulutshwa ngakho so kusuka kuthina ungasahlangani ngenxa yakho nokuthi thina ungasabi nokuzisana emsebenzini ngenxa yokwehlukana kwelimi lwethu.
Kungalungiswa njani khonoko?
Lokho kungalungiswa ngokuthi angazi kodwa mina ngingathiwa lathi nje njengabantu ngafunda ukwazi amalanguage amanye abantu sifunde njalo ukuthi ukwazi omunye wakho osebenza laye ukuthi hhayi funde kunje so lawo ngendlela nalawo ungami engathi ngingathi khuluma lokho lawo ukhulume lokho kodwa ngizama ukuthi lihlanganisa nilikuthisane kuze imisebenzi ofane.
Those women, they the ladies, they were talking about abuse at work, mm-hmm. especially at workplaces. You can be abused by a male boss or a female boss.
Mm-hmm.
Male bosses, most of the time, they are looking for sexual favors, and you won't get any promotion or any perks that you are supposed to get from work if you say no to their advances.
Mm-hmm. And so how are they handling it?
They are saying you just have to say it out. You say out whatever abuses that you are going through, and you should be able to have the
stamina, or you should be able to speak out.
To speak out,
I think maybe this is the same thing that we're seeing happening here, where they are having this hashtag #MeToo.
Me Too campaign.
To say that don't be afraid to speak out. If you're a woman, don't be afraid to have your voice heard.
Mm-hmm.
But I was watching, actually coincidentally, a video yesterday, Michelle Obama, the former First Lady of America, talking about her as being a mother and a woman. And she was saying she was taught from a young age to be able to speak out
mm-hmm.
when things are right and when they are not right.
Right.
But I think, you know, going back to culture and trying to have the Western culture and our own traditional culture, maybe now we have to go back to the drawing board to teach our children to speak out.
Mm-hmm.
Especially the young girls.
Yeah, but the fusion is very difficult. Mm-hmm. Fusing the culture and way to encourage her
mm-hmm.
to speak out. They might turn out to be rude to you too, your
I
mother,
know,
the,
yes.
their
I
own
know.
Mothers.
Yes, you're
so
absolutely
you
right.
really have to be very careful and treading very carefully on those issues.
Yes, PJ. Kune avo vachango pinda mchirongwa. Aiwa, nasi tiri kutaura isu pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Kungave kuri mumabasa kana kudzimba. Asi tiri kunyanyotaura zvedu nhasi kumabasa nekuti tiri kuona imo muno muAmerica, PJ, mune campaign iripo yakatanga ikoko kwa zvakarewa kuHollywood pasi pehashtag yavari kuti ivo Me Too. Uko vari kuti ivo madzimai munofanira kuwana izwi renyu, mutaure zvinenge zvamakatarisana nazvo kana zviri zvekuti wakambunyikidzwa kodzero dzako, uyezve kana wakabatwa chibharo kana kungoitwa zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi hazvisi kuenderera newe. Ndo zvatiri kutaura. Asi PJ ataurawo pakati asika pachivanhu chedu pane chiya chinonzi chiramu.
Mm.
Pane paunozosvike here kuti aiwa chiramu chinoperera apa? ndo zvimwe zvatichange tichikurukura nhasi nhare dzedu tiri kuvhura mafone lines edu tiri kuda kunzwa kwamuri nekuti izuva remadzimai kuti mumbotaurawo zvamuri kusangana nazvo saka tichange tiri kutora mafoni akawanda tichinzwa kune nyanzvi uyezve kune misusu imi muri kutiteedzera pangave pari paFacebook kana paInternet kana pai kuti tinzwe kubva kwamuri kana vari paradio ipapo muchidoo kupinda paWhatsApp endai paWhatsApp motumira message mupinde tinzwe zvamuri kutarisana nazvo nyanya madzimai ndiri ipapo PJ regandimbochingamidza vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino ndoziva vangu tina trust simba rashe mukanya charandura arikuti evening makadiko sikumbuzo mulalazi anzi hello Mhlanga and company hello PJ muri kumhoreswa na sikumbuzo kunoko Watson Mugadza arikuti good evening Mhlanga aiwa Mhlanga ari right Eunice Chamatova hanzi Maneru sisi Eunice tichaedza kukufonera itine nhare dzenyu tatombonyora pabepa kuti mufonerwe Kizitangara hanzi happy to see you Praxedes Jeremiah after a long time saka mhoresa mukoma Kizitangara varikuti vari kukufarirai apa Maxwell Dewa hanzi hi takawira manzini ari kubva ati fe tapinda pachirongwa Henry Ngara hanzi pachipamwe ndofunga vambotiona kune imwe yandaita kuseni yatanga tiri kukurukura nezviri kuitika kuna mukoma Japreza Tawanda Veremu hanzi zviri sei sei iko ikoko tobva tadii paya ndobva tataura nyaya yekumbunyikidzwa kokodzoro dzemadzimai Henry Ngara ari kuti keeping quiet not reporting such cases due to fear or trying to protect dignity, promote more sexual harassment. Women must speak out and report such cases to the police. Media must also take part in covering such cases so that we name and shame such criminals. Mukoma Henry Ngara kana muri kuda kupinda pachirongwa ibva emanyora namba dzenyu mupinde. Mukedisi Dlova ari kuti hi brave manyati hanzi pfe pamadzimai ipapo. Rumbidzai Zainad nyama yaro hanzi makadiniko. Tikukwadzisei I like this. Aiwa sisi rumbidzai kana muri kufarira chirongwa chedu nyorai namba mubva mapinda muchirongwa uye vese vari palive feed yedu izvezvi. Dzvanyai pakanzi share tione takawanda kuitira kuti kana pane madzimaiwo. Ari kumaFacebook page kwenyu anzwewo zvatichange tichitaura izvozvi PJ tinenge tine munyarikani wedu wokutanga tina nyara dzai Mashaya Mumbi makadiko Miss Mashaya Mumbi
Yes, my name is Nyara Zomasha, and I'm very well, thank you.
I'm Mava Mago, na manje, Mava Maita, speak out, ya tell when the abuser starting with Papa.
Hello, Zimbabwe.
Saka sisi nyara dzomuri kuinzwa nyaya iri mudandaro ndinoziva kuti imi munoshanda nevanasikana vechidiki tuzeiwo nezvesangano renyu uyezve mabasa api amuri kuita kuti murambe muchikwenenzvera vanasikana kuti vakwanise ivo kuona kuti aiwa apa ndinenge kodzero dzangu dzaakumbunyikidzwa ndokuti ndiwo madzimai emangwana
mazvita enyu kuvaneni pachirongwa chanhasi seorganization yetege life Trust, Tali, Sinoshanda, Never Nasikana, Chiba, this is Saibo Kozero Zavo, Panaskana, Mano, Tanga Makore, Anoti Ten, Chendra Kumakore, Anushiko 24, Jimbo Batimbo, Babatro Trans, this is Sekotero, the Nomira Say, Kuzimbo Richiko, the Nomi Kozero, Uya Shakamira Say, Chisara Nia, the Kozero, the Third, the Sexual Report, that is the old P, Shosho Kutiva, Kwani say, kuva ivo vanova nekwatingativo kuva varidzi vemiri wavo nekukwanisa kuwana zvatingativo maservices kana kuti zvavanode kuzvidzivira muzvirwere nekuzvichengetedza utano hwavo tichitaurawo kuti nenyaya dzekuti vasambunyikidzwe mudzimba kana kuti matinoti mapublic kana kuti maprivate spaces mudzimba kana kuti pajekerere pane vanhu vakawanda saka ndo zvimwezvo zvatinoita tichishanda nevanasikana izvozvo
Ndirikuona muri kutaura imi kuti pane zvamunenge muchivadzidzisa vari kuzvitambira sai vanasikana
vanasikana vari kuzvitambira chaizvo nekuti zvimwe zvacho vamwe vanenge vakatopinda mazviri zvekumbunyikidzwa vamwe vanenge vachingotiwo zvinhuta kwavari saka zvinhu zviri kutambirika sereki tinozvionawo kuti tinoshandawo nevakomana neva rumena na banana menu tunaona kuti kodzero dzana tsikana dzikwanisiki kumikwa kana tisiri kushanda kuti nevarume nevanakomana ne vatinoti ma community leaders kana kuti vakuru vemunharaunda saka zvinoita kuti kana muchitaura nyaya dzakadai zviveo neyatinoti baiding kana kuti vanhu vakawanda vainge vachinzwisisa nezvazvo saka tinoona kuti madzimai akawanda vari kuzvinzwisisa tinoo vana papa nevakomana vari kuzvinzwisisa yekuti vakanga vazvinzwisisa vanotopindawo munharaunda vachitotaura nezvenyaya dzachoni tinoo maleaders kana kuti vakuru venharaunda vekuti kana vachinge vazvidzidzisa vanotokwanisa kubatsirawo nharaunda dzavo vachitonga nyaya idzi kana kutodzidzisawo munharaunda ndingada kutaura muenzaniso wevamwe mutungamiri vatinoti chief mupakami vekuzvishavane vataishanda navo vataona makore tichishanda navo ndeumwe wemazvisha takatrena saka vakaindira mberi kubatsira nharaunda yavo vakatotanga kudzidzisa vanhu vemunharaunda wamavo kuti vavake dzimba dzakawanda nekuti munharaunda dzedu tinoona kuti dzimwe nguva vanakomana nevanasikana vanongoiswa muimba imwe chete vonzi varare imomo saka ishava vakatokwanisa kutoti munharaunda mavo vachibatsira vamwe vanhu nevamwewo kuti vatakatirana munharaunda imomo madzimai nevarume vachibatsirana kuti vadzidzisa nekuti aiwa zvakaipa kuti mwanakomana nevanasikana varare munzvimbo imwe chete nekuti ndopa zvinotangira ipapo vana vachizongobatwa chibharo saka tikuona kuti zvinhu zvinotambirika asi zvinotora nguva hazvingotambiri panewo vamwe vasingazvinzwisisi saka inyaya yekungoti tinofanira kushanda nemunhu wese
aiwa batai makadaro sisinyaradzo tine mumwe muteereri wedu afo watoda kutaura naye tozodzoka kwamuri hallo sisi Stole
hallo makadi mizeni
aiwa tiri wadi yedu tiri kutaura nemi muri kupi
tiri kwamutare
ehe saka titaurewo muri kunzwa iri mugango iyi nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuiona sei kwakamira sei kwamutare
kwamutare kuri raiti nyaya dzekumbunyikidzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichienderera mberi tichitarisawo magariro atiri kuita mwamutare kuburikidza nenyaya dzevanhukadzi vari kushungurudzwa kunyanya pabonde nekubatwa zvibharo kuri kuonekwa iri zvinzi imhando yekuenda pamusorosoro tikatarisa mutondo rega rega tiri muno mamutare muri kuonekwa muine vanhukadzi vakaurayiwa vari kubatwa mumasango vachinge vakaurayiwa vakavonotanga varepwa vozourayiwa saka handisi kuziva kuti vanhu zvavari kuonawo tingati vakuru vedu vari kuona zvichiitiko ichiri kuramba zvichingoramba zvichibuda mumapepanhau even munhau zviri kungoramba zvichibudiswa tofunga mukanyatsokutarisa pane pepa rinonzi manika poste rinomirira mutare epepa rinodzinzwa sondo rega rega chishanu chega chega richitarisa nyaya dzinenge dzichiitika munzvimbo mutare hapana sondo rinobuda risina munhukadzi akabatwa chibharo akaurayiwa musango handizive kuti vakore munharaunda mamutare vakushayawo here vamwewo vanhu vavangakati tingati vanomiririra kodzero dzevanhukadzi kuti pangaiswa yatingatiyo security yakaita sei yekuti tichengetedzwe sevanhukadzi unlike vanhu vanozotanga kudaidzira zvakaita mapurisa kuti vakadzi ngavave being doors in time munoziva kune vamwe vanhu vanopedza basa kuti kushanda mabasa kwakasiyana siyana vamwe vari kumbundikidzwa kuchibva kumabasa vanopedza mabasa achona husiku unozonzwa kuti pane munhukadzi akabatwa pabhasi stopa akarepwa akaurayiwa umwe akazobatwa pakati saka ndoteva kuti mapurisa zvavari muno munyika mutare munomo vari kutadza here kuti vanga vachichengetedzawo munharaunda medu muvewo muine mapurisa anoshanda husiku vachifamba even mumastriti kana even mumataundi handizive kuti takavharitwa here chirongwa chese mapurisa atombonzwa achinzi anoenda panight shift saka mapurisa aya kana achiswa panight shift vari kushandira here mumaofisi chete vasingakwanisi kufandawo munharaunda nemudzinzimbo dzakaita semabhasi stop mudzinzimbo dzakasiyana siyana vachiongororawo nevanhukadzi vanopedzawo mabasa nguva dzino kuti kushanda kwemabasa kwakati siyana siyana hatisirisi tose tinopedza mabasa nako saka zvinhu zviri kutishungurudza tichiongorora kuti vanhukadzi kunyanya ndivo vari kuonekwa vachibatwa zvibharo vachiurayiwa saka torega here mabasa pamusaka pekuti hatina vanotichengetedza patinofambawo husiku ende zvakafanira kuti munhu ari kubva arwendo nebhazi unogona kungosvika pabhasi stopu uchiburuka husiku mabhasi stopu atinoburukira akasiyana ende zvakadai zviri kuitika mutaundi tisinga tatotarisi kumaruzevha itori wese saka ndiziva kuti hapanawo here mumaitirwo angaitwawo kuti nzvimbo dzakaita sezvizvi zvakaitika sezvi zviri kuitika munzvimbo zviwanikwe zvichichengetwa zvichidzivirirwe njodzi dzakaita saizvozvi dzisanyanya kuonekwa dzichiwandira kuvanhukadzi nekuti zvakadai zviri kuitwa nevanhurume saka ndizvichipofambiswa sei
Aiwa, amai sera tole. Tinokutenda ichaizvo, asi ndachida ngokuvhunza musati maenda zvenyu kuti imi semadzimai munombogara pasi here muchikurukura zvamuri kusangana nazvo uye zvekuti mungabatsirikana sei panyaya idzo dzekumbunyikidzwa
kukodzera. Tinokutenda mudipande nyange tingati zvakaita mumpare town, tingati town
Mare dzavo PJ dzinenge dzaita zvisiri izvo.
Yeah.
I think we have lost our caller there, but PJ, I had a caller, Sarah Sitole, calling us all the way from Mutare. She's saying that some of the issues that they've seen in her town is that there's been a high incidence of women getting murdered, actually. We'll say allegedly because I haven't proven it, but she's saying the women get murdered after they are raped. So she's saying she's calling on the police to please come in and, you know, look at the situation because she says there are reports that have been coming out in the Manika Post and other media within Mutare.
Yes. What is we are umlaleli wethu lo kade esecingweni esemtare yenake ukhuluma ngodaba lokuthi akusiko kuhle kunyezwa kuphela osokusenzakala ikakhulu esigabeni sakhe sona lesesemanikaland edolobheni emtare kanye lasemaphandleni ukuthi abesifazane bayabanjwa bayadlwengulwa bathi sebedlenguliwe babe sebebulawa ngoba lo omadlengula uyabe engafuna ukuthi owesifazane lo angaye emapholiseni akhombele ngomuntu ukuthi ngulo ongidlengulileyo enxenye khona lapho ngumuntu omdlengulile enxenye umuntu amaziyo ahlala esigabeni lapho ahlala khona kodwa ke wathi ngibuyele kuNkosazana Nyaratso Mashaya Mombe siyakwamukela uhlelo lethu Kunjani kona ngapha?
Kunjani? Ai siyatotoba tuna si kona nje.
Yeah. Uyawuzwa umkhankaso lo osuqalisele ngapha ngase Hollywood owe #MeToo campaign lapho abesifazana abanengi bekhuluma ngezehlakalo okwabehlelayo. Lapho besemsebenzini lapho bezihambela kumbe besemaphathini lapho ababe bekhona yikho ke lapha enkundleni yokuzilibazisa eFacebook siboneke abeseZimbabwe labo bephuma bephumela egcekeni bekhuluma ukuthi labo sebeke bahlangana lalolu dubu libona ke ulubona njani njengoba usebenza labese lamantombazana
sithi ngibona ngani umuntu ongumama wonke lapha emhlabeni. Ngani umuntu ongumama wonke lapha emhlabeni?
Yeah.
Laye wake wahlangana lakho. Angithi ma i-campaign le i-MeToo lami ngabhala. Baningi ababhalayo lapha eZimbabwe. Besithi lami kwangenziwa kwayenzakala yini. Besithi ukuthi omama bayaharaswa emgwaqweni behamba ezindlini yonke indawo omama bayaharaswa angithi so manje sisebenza la mankazana labo siyabe sibathengisela ukuthi lingavumeli abantu belithibe kangaka likumele lizimelele lodwa kumele liripote ama-cases angikhona kumele ungavumi ukuthi umuntu nganye uyakwazi ukuyenza i-first time angithi awukwanisi uku-avoid ungavumeli i-second time ngoba kumele uhambe uyeripota silalela umama lo owemthare okhuluma ukuthi abantu barethwa bebulawa kusibuhlungu gaya kubuhlungu lami ngiyamjizisa ukuthi yindaba amapholisa ehlukene ukusivikela thina omama asiqakathekanga yini lapha emhlabeni siyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe ma emapholisa lama-social labofani bani befuna ukuthi zenzekele izinto ukuthi izinto zenzakale lapha emhlabeni lapha eZimbabwe bayaziyenza anti siyakubona lapha eHarare kwazokungcolile kwadisaida one day ukuthi sifuna ukuthi iHarare kumbeni iBulawayo ibe
ihlanzekile
so kuyafana labo kubomama masebedisayidile ukuthi omama sebeqhakathekile omama impilo zabo sifuna ukuzivikela bazakwenza so sicela lathi ukuthi thina omama lamankazana impilo zethu ziqhakathekile singabantu sicela ukuthi lisivikele amapolisa enomsebenzi wakho yeke ukuthi ma omama beziripota izindaba ze-domestic violence besitshele ukuthi i-domestic hambani lelungisa siyalungisani ma umuntu esebethiwe then ethayiwe sechayiwe kumele umthetho usebenze so sicela ukuthi
mama kube yibo aba leader yamithi siya kungafika lapha kuma emapolice no report domestic violence ukungenyuza uhlangana nokupolisa la oshaya umfazi uza kuthi uyakutshela ukuthi hambalelo ngithi angithi so athi izindaba zangkhona zinenge kakhulu akumanga kuhle
ye kumele siqalise umkhankaso ukuthi women's lives matter hashtag women's lives matter
I think lapho kumele lati siqalise sesi one night ukuthi women's lives matter and I think it's important njonga sesikhamba kubo 15 days of activism ngiyayithanda leyo hashtag I
think
it's women's lives matter
so women's lives matter
I think it's important that yes
aiwa icho kwa dicho tukunzwa hapo mato uya ne hashtag yakanaka chaizvo yekutiyo women's lives matter nekuti chokwadi madzimai dzimwe dzenguwa atikwanisi kunyatsotaura zvinenge zviri kuitika nekuti mumabasa munowanikwa muchiitika zvakawanda umo asi iwe nyaradzo uri mudzimai uya akatangawo uye zvepari zvino uri kutowanikwa iwe uchifambisa esangano rako rega unoita sei kuti vanhu paunoenda uko uchinosangana nevarume vanenge vari kuma big jobs waya unozvibata sei
maze ndoda kuti ndichitanga ipapa nembotaura kuti inini semudzimai ari kushanda imomo nditaurire kuti vanhu vezimbabwe domestic violence haina kuti uri leader domestic violence haina kuti uri chii domestic violence inouya kumunhu wese kune iwe mazve uri powered wakadini chandadzidza nedomestic violence kana kuti nevhiolence zvayo munhu anongokurova kana kuti anongokuharasa usina kukoka ndizvo haukwanisi kuzvibvitira asi chakakosha ndechekuti kuchikaitika first time unoreport so that munhu iyeye azvidze kurozeo ndokuti tiregedze violence asi tichizvitarisa kwatinoshanda ndikuona kunge nyaya yevhiolence zvayo semuzimbabwe kana kuti nyaya dzemadzimai zvinhu zviri kutambirika munharaunda medu zvinhu zviri kuita kuti nyaya yevanasikana unotonyatsoona kuti makampani akawanda akuzvikoshesa even makampani akazvimirira kavatinoti maprofit making aya vakuzvionawo kuti zvakakosha kuti tidini tishande nemadzimai saka zvinhu zviri kugamuchirika zvekuti tikaenda kumakambani titi tibatsireiwo tisapoteiwo tinoona kunge zviri kuitika senge isusu last week takaita program nereeconet wireless tozotoda kuti vana vedu tishande nevasikana tivadzidzo zvakawanda nemaopportunities ariko anoenderera life yavo mberi ndichirangarira kuti last week yacho takabva tataura kuti nedomestic takabva taura nevhiolence iri kusanganikwa nevasikana ipopo pamhepo kana kuti patingati paindaneti saka zvinhu zvetinoona kuti zviri kutambirika asi chinokosha ndechekuti munyika medu zvananyimbotaura nendevelo izvozvo kuti pave nayi tinoti political will ngazvikoteswe nyaya dzemadzimai ngadzikangove nyaya dzinongotaurwa kana tasangana taita political correctness ngationei vanhu vachitoenda mutiti vachinogadzirisa nyaya dzemadzimai amai vaya vataura kwamutare vachiti vanhu vakadzi vari kurepwa vachifa ari kupi mapurisa ari kupi masoja takaona musiunoyo vanhu vakatandaniswa masiti vachichenesa harare yati nzende chena seiko madzimai nevasikana upenyu hwavo husina kukosha sei tichingozotaurwa isusu pavanhu vachida kungofila gudi upenyu hwemadzimai ngahukoshe munyika medu munomu
aiwa imbobatai makadaro tine mumwe muteereri wedu westudio 7 regai tiende kwavari hallo
hallo makadii henyu
tiri wadi makadii
hai ndiripo
zvakuehe tinewo mafungiro
enyu I understand very much. I'm very sorry. I know which I want to criticism the other one, but wrong way of view young. That's how I view the issue. And the non-criticism said again, I'm 100% against violence against women. But I think our women are just getting too much. Why am I saying so? Ndirikutaro because ndofunga muna amai vamatanga kutaura na vanga vachiti vane maprograms avanoita vachidzidzisa vana vasikana about their rights. It reminds me of what happened, I think, 2 or 3 weeks ago. Pamakaita show yenyu about I think rangari the International Day of the Girl Child or something. I think she was a 14-year-old girl. Akafona opa studio like makataura naye muchimubvunza kuti what's the challenges in your life. I explain naye kuti chinomunesa in life is kuti iye akabva kuchikoro the brother anenge akagara and iye she's meant to do the house calls and stuff and she was complaining about that. Okay, no problem. Saka uri kureva here kuti when you grow up iwewe you are going to become a mother. zvakureva kuti when you become a mother, still you gonna complain to your husband, kuti kana nguva dzeusiku dzakwana, your husband must be doing the same job sezvauri kuita. That girl akandi irritated zvekuti I tried to call but I couldn't get through. Akandi irritated zvekuti what kana vachidzidzisa vana vasikana zvinhu zvakadaro kuti you have to complain kuti itai mabasa akaenzera nevana vakomana. Kureva kuti mwana yeye muri kumuguma kuti mangwana she will never
batai makadaro
mukomadaro anoti let's do
imbo batai makadaro nyaradzo anti uri pa phone ipapa imbopindura mukoma lead sataenda kune mumwe mutereri wedu akamirira. Hello. Andifunge kuti nyaradzo achiripo asi mukoma lead tinokutenda ine maonero enyu regaitende kune mumwe kola wedu PJ. Titaure nasi Ellen Chada makadi enyu.
Nasina makadiwo.
Aiwa tiri wadi muri kupi sis Ellen?
Ndiri kubaitibridge.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Muri kuonawo kwakambira sei ikoko kubaitibridge?
Tichitarisa kwakubatwa kunoitwa madzimai.
Ehe.
Isakati ndakatarisa munzvimbo ino yatiri. Problem inonyanya kusangana nayo iti mai pakukwira. Pane vanonzi ma uyu vaya vanenge vachikwidza vanhu mota kuti pindai mune iyi
Ehe.
Kana uri mudzimai haukwanisi kuti uvarwise kuti aiwa handikuda kupinda imomo ndoda kupinda anobvotanga kushaudza zvekuti vanokutuka nezvemukati zvimwe zvekungatoiti zvotanotokudza kuti ee kana kumba kunotomba kumba kwenyu hatongi panapa pabasa pedu saka unenge iwewe semudzimai unongotona uri munhu adzitisirwa zvekuti haupo unotonyara pane vanhu vakushaya kuti zvamboita sei mashura here kana kuti chii saka vanhu vanofanira kuti vatinzwisisewo sesemadzimai tinofanira kuti tive nekodzero dzedu tirisekewo patinenge tiri kwete kuita zvinhu zvekuti tinonyadzisirwa just because hatina simba pamusoro pevarume.
Aiwa mataurawo chichemo chenyu semadzimai kuti aiwa mawindi paipe pavo vanenge vachiti kune vanhu kwirai apa vawanikowo vachikuratidzai ruremekedzo. Aiwa tinokutenda isusu Ellen nhasi toda kuti titore vanhu vakati wandei saka tiri kuedza kuti tiifonerewo mamwe madzimai ari kunzvimbo dzakasiyana siyana timbonzwa kwavari maita basi. Okay. PJ we have
Nyaradzo dzoka.
Yeah, but let's take the callers more. We'll come back to Nyaradzo. But I was just going to tell you that we heard there from one of our callers. She says she's in Bytebridge. And she was saying the biggest issue that she has as a woman is that when she's trying to get onto the combis to travel and do her business, they're at the touts. And they will be saying, you know, pushing left, right, and center. She feels that that's abuse towards women and she would like that to stop. But I understand, like you said, Nyaradzo is back. But unfortunately, I wanted to answer our brother Lee, who was on the program. But we'll come back to that issue a little later on. I don't know if you have somebody with you there or you want to greet your Facebook followers.
I would rather we go back to Nyaradzo because still hanging out there. Mr. Lee's question,
yes.
That the women or the girls are becoming too much. Even the little girl that was the 14-year-old girl that we had on the Girl Child Day, International Child Day of the Girl Child, she was saying she's expected to do the same more chores than the boy, the boy child, the male child, and I was really, I chopped him off if I had my powers to keep him off the air, because what he was saying actually was so offensive. But anyway, we'll
but
give
PJ,
you the,
you know what? No, it's a good thing he came out and said that, because now we understand how some men out there are feeling.
Mm-hmm.
And how, you know, this is a mirror of, you know, what other people are feeling right now. So I wish Nyaradzo had been there, because I know she would have a perfect response for him. Because Nyaradzo, just going back, maybe you can answer this one. There's a gentleman who called when your line dropped, and he was saying he's very upset because because you, as women activists and young girls activists, you're teaching the girls to have too many rights. Now you're not teaching them how to clean, how to wash pots, and how to cook. So she says, who then want to marry these young girls that you are mentoring?
You're not grooming them.
If you can answer that one.
I was outraged by his I heard him and I said, wow. First of all, girls are not being trained to be mothers. Because I remember he then said at the end, oh, we're going to marry them. Mm. At the end of it, these girls are not being mothers. Because that girl, I didn't listen, but from listening from him articulating what that girl said, the girl said, when I come back from school, my brother is seated and he's resting and he's reading. Mm-hmm. And she's busy cleaning and doing all these things and being a mother. So he's saying that women should be delegated to be mothers from the day of death. Is that what he's trying to say? Our girls should...
Oh, we've lost Nyarazo again. But we have a caller, Juliet Tsongora. Hello, Juliet. We're going to try and call you again, Juliet. I know I spoke to her earlier on, and she really wanted to be. She was excited to be on this program. Mm-hmm. So we'd like to hear from her, what's her view on what's going on, especially regarding women's rights. But it's very interesting that Mukoma Lee came on, because what Nyari said, it's very important to involve the men. Mm-hmm. So we have to re-educate our sons, to know the value of them learning what the girls are doing. Because there's nothing wrong with my son knowing how to cook, how to wash clothes, and how to do all the household chores.
Yes.
And then, in fact, he will make a better husband, because he's going to treat his woman with respect. Because
with respect,
he knows how to do the stuff.
That's what I do. That's what I do with my children. I've got two girls and two boys.
Mm-hmm.
Whatever the girls do, the boys also must do.
So that's what we are looking at here today. But going back to the issue of...
What in Genise, Omunye Umlaleli, Lai Otena Nanana, Ufunu Kuluma Uti, Gwenzagala, and Iga Kuluma Newsroom, we intatele Zindabayen, Umushu Nyezo, Aslalili, Utabaulandelai.
Ushu Nyezo, Kwabesifazane, emsebenzini ikakhulu intatheli izindaba kuvamile kakhulu njalo kuyinto ekhathazayo emsebenzini wethu ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi abasemakolishini lakuma university bazibona bengasafisi ukuthi basebenze ema-newsroom ngendaba yokuthi khona bayahlukumezwa njalo bayabesizwa abanye abasebenza khona ngale behlale bekhuluma ngokuhlukunyezwa. Ukuhlukumezwa lokhu kuvame ukuba yokuhlukumezwa ngabantu besilisa becela emacansini bekhuluma into ezingalunganga mayelana ngemizimba yabo bebakhangelela phansi. So yinto engani iyakhathaza kakhulu ema-newsroom esifisa ukuthi khona ngabe into le iyalungisiswa ukuze sibone lathi kusiba lokulinganiswa kwamathuba emsebenzini ukuthi abantu besilisa labantu besifazane betholakale besebenza okufananayo, kungela ocindezelweyo, kungela okhangelelwe phansi, kungela ozanikwa umsebenzi ophezulu ngoba yena usesuke wathandana labaphathi bomsebenzi kumbe wayenza okunye okungaqondanga okungahambelani lomsebenzi wakhe. Into engayenziwa ukuthi kuhlukumeza lokhu kungabi khona, mina ngibona ngani kumele kube lemfundiso eqinileyo isukela lapho esifundiswa khona umsebenzi wethu lo kuma-colleges lakuma-universities, ukuthi kumele vele abantu besifazane abangama-journalist kumbe abayizintatheli zindaba babe lesibindi esokutshela obhosi babo kumbe abantu abasebenza laba abangamadoda ukuthi le into asiyifuni, babe ngabantu abazimelayo, babe ngabantu abasebenzayo kulokulinganiswa kwamathuba kungela abancindizela abanye.
There, Mava was a female journalist. She works for the Chronicle. Her name is, if I'm not mistaken, Pamela Shumba. She was saying it happens a lot, especially in the newsrooms, whereby even students in the tertiary colleges, you have to, the professors are actually asking favors from female students, even in the newsroom, in order for you to get a position or to get all the perks and benefits of going even overseas, of getting promotion, you just have to be in the good books with the boss.
Wow. Interesting. We have a caller, Juliet Tsongora. See, Juliet Muripo Iripanare.
Ndiripo.
Makabiko, South Africa.
Awatiri
kwa hili magadio yenu. Aye, watiri. Fungwa zenyu muru kuinzwa hili mugangwe. Muru kuona onyaya zeko zero zemazi mai itaka amirase kwa muri ikoko.
Nyeye, ino yandika za sukuru. Nekuti ino bata isu mazi mai. Isu, ini niseku gara. Kwa ndaka ita muno South Africa. Kwa ndaka inyaku ongorora isu mazi mai. Tofunga, ino da zizi. So kutanga isu. Nekuti ndakaona kunge chakapa masinopa varume masimba akanyanya kudarika isusu pachedu. Ndisati ndapinda mumudzimba matinoshanda ndobotarisa tiri kumachechi. Tinoti kunodiwa kana kuti mutungamiri. Tinoona mutungamiri wechidzimai ane potential. Asi isusu madzimai kana kuti tiise mudzimai yeye pachigaro kana kuti paita pachimwe chinhu. Tinofila kuti hatikwanise asi pakanzi murume unoona achivhoterwa kana kuti nemadzimai. Tevati tinozvidzikisira isusu tega madzimai. Saka varume navo vanotevera mumashure medu nekuti ndisu takavapa chisimba takanyanya kudaro. Ndechipinda kana kuti imini sisi mavelasi ndatora murume wenyu. Murume wenyu haana kundiudza kuti ndive mudzimai ndisisi mavelasi. Sisi mavelasi munowanikwa muchiya muchirova inini muchiprotekta murume wenyu. Ipapo madzimai tiri kudzikisirana zvakare. Ndikudzoka zvakare kupoindi yangu yekuti madzimai kodzero dzedu kuti dzipinde kuti tinyatso kusimuka ngatispike out tega titange isusu kuzvimiririra. Ndochidzokera zvakare pavakadzi vakaroorwa vari mudzimba. Ndinoona muno muSouth Africa mune vakadzi vakawanda vanourayiwa kana nemaboyfriends kana nevarume. Hanzi pekutanga ndichitaura nemumwe munhu wandakanga ndichitaurawo ezvekanzera anga achitaurawo kutaura nyaya iyi. Hanzi uno munhu kana boyfriend unonzwa achikutaurira kana ndimurume wako achikutaurira kuti one day ndichakuuraya. Asi iwewe unoita sweet it under the carpet ungoti vakati vachandiuraya you feel like uri kudiwa nokuti uri kuabhuyuswa. And at the end unozonzwa munhu ye atourayiwa zvechokwadi. And hanzi kana vakadzi vanouraya hatitange nokungonzi boyfriend yakuuraya kana ndimurume akuuraya. The warning inenge iripo but isisi vakadzi we don't stand up tichitaura kuti no kana kuti this is a no kana kuti zvapera kana kuti you report it kuti zvinge zvapera. Ikapinda mumabasa mari kuda kutaura. Inini ndikushanda mumba. Unoona ndakashanda several times muno muSouth Africa. Unoona munhu wechikadzi anopa nzvimbo yakakwirira kune murume pamwe munoshanda nevarume. Iye mukadziwo anokudzikisira iwewe. Pamwe munoshanda pamwe ura garden boy. Wonzi sisi. Endai munotengera garden boy KFC. Imi mozvionera mune chingwa kana kuti mune chikafu chakasarawo. Saka varume havagone kuti paisisi nzvimbo dzedu kana isusu vakadzi tichizvidzikisira sega. Ndofunga ndostrong point yangu yekuti if we stay by this tikatanga tabatana isusu vakadzi nekuti chinhu chinondirwadza ndechekuti like nemawhatsapp anosecure unoona mwana mudiki achirohwa naamai vane 50 years kuti wakatora murume wangu. Ko waiwo saamai ukatanga wanzwira tsitsi mwanawo kuti baba vagara rine 50 years rakadanana nemwana ane 20 years hatina here kumirira kodzero dzedu madzimai ipapo. Ndatenda hangu ndofunga ndisati ndakanganwa. Kana baba vandazwa vachitaura vachipopota nenyaya yemaGP yemahouse calls.
Aiwa mabva mati jikono ndandichakubvunzai kuti munonzwa sei nezvataurwa nababa. Tipeiwo pfungwa dzenyu sisi Juliet Tsongora.
Inini pfungwa dzangu ndiri kuona kunge baba ndofunga havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tichiti vana vedu ngavaite zvese. Inini ndine vana vaviri mukomana nemusikana. Chinoitwa nemusikana nemukomana anoitawo. Kana vari muno vangandishanyira mumwe achibika muriwo mumwe achibika sadza mumwe achiwacha mumwe achiaina. Ndisinga orait ndombomusiya kumwana musikana wavataura kuti ndiyani anozoda kuroora mwana akadaro. Inini ndakafungawo ndotora mwana wangu mukomana zvino achazova baba akaita sei yokuti tomboti mudzimai wake arwara ndiye kamwana mukomana anozoti next time kana kuti mudzimai arwara kana kuti mudzimai akaya mangwana mangwana anotora madhofrends achiisa mumba naasingokumbira kuti baba vanga vatarisewo kuti nesaidhi remwana mukomana kuti ukasamutsenawo makozi emumba achavawo baba akaita sei mangwana ndiana baba ai vasingagone kana kuzobvisa bhuti paakanga paanga akagara anenge achingofunga kuti vakadzi ndo vanofanira kuita mudzimai wake paanobuda kana paanorwara anofanira kuita anofanira kuhaya mumwe ini achaitawo baba akaitawo fyuta yakaita sei mukati meupenyu wake.
Aiwapo manyatsotsanangura, tinokutenda ichaizvo. Mugare makangotsigira chirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa tinokutsigirai.
Madzvanya here pakanzi shei apo? Dzvanyai pakanzi shei tione takawanda. Maita basi.
Maita yenyu.
PJ, a very interesting contribution there from Juliet Tsongora in South Africa. She was actually just narrating, and in fact she answered our last caller, Mr. Lee, who called us and was complaining that we are giving too many, or the women's organizations, rights organizations, are giving too many rights to the young
girls. Women. Yeah.
So she was explaining that for her, raising children should be equal. Mm-hmm. What you do with the boy, you do with the girl. What you do with the girl, you do with the boy for future. So that's what she was just sharing right there. Over to you, PJ.
Yeah. Uphumeke imiqondo emithathu engizileyo lapha ngabalaleli bethu, ngaba ngumlaleli nalo kumbe owaqala. Ukhulume ngabo windi. Ethena nana bayahlukumeza abesifazane. Usakhumbula amavelas ukuthi kwake kwaba le demonstration yama mini dress. So kuye kwahlukunyezwa owesifazana kumbe untombazana owayigqoke imini dress yakhe. Khonakhona yikuhlukunyezwa, owindi akababhathi kuhle ikakhulu abesifazane. Kwazokhulunywa njalo ngokulwa kwabomama thina ngokwethu. Nxa kuwukuthi uyabe usuthathelwe ijaha lakho kumbe indoda umkakho.
Why
usiyalwisana lo munye owesifazane ungayilwisana lendoda yakho ngoba yena nguye umkakho ole 50 years ole 65 years nxa eza kuya data umntana ole 20 years ongangumntana wakho ayiso abuse yini yona le wena ususiyamchaya futhi umntwana yena lo kulokuthi uyelwisana lo wakho umkakho.
Yeah, very interesting contribution. Yeah,
kuzoba lomlalelo wesilisa othena nana amantombazana liyabahlomisa ngindlela engayisiyo nxa lizakhuluma ngamalungelo abo kokuphela khonokhuyana akubakhi ngoba kulomunye untombazana owabuya lapha ole eminyaka elishumi lane owabuye ekhuluma esithena na izinto ziyangandela nxa lapho ngisiya esikolo ngifika ngekhaya kuyamele ngipheke ngithanyele endlini ngigese imgano kodwa ke umna wami kumbe umne wethu uyabe hlezi laphana kuthiwa akayenzi lutho yena ke lubaba uthi yena na unkazana nalo limhlomisane nxa le ngiyafuna ukuthi afundiswe izinto zokwenza ngekhaya. Unkosikazi Julius Tsongora wamphendula wathi wena ke umntana wakho ongumfana umfundisani ukuthi kuyela kusasa abe ngubaba olungileyo.
Yeah, very good there, PJ. Wanyatsotsanangura chaizvo zvataurwa ipo pano. Asi ndiri kunzwa kuti nyaradzo mashayamombe vadzoka. Nyaradzo, nhare dzako nhasi dziri kumboenda dzichidonha. Muripo here panhare apa?
Ndine urombo, kana ndine urombo Zimbabwe, nyaya dzechisaizi. Kuri kunaya kuZimbabwe kuHarare kuno kusaka pamwe ndizvozvo kuti
aiwa tinongofara kuti uripo iye zvine izvi saka zvii zvimwe zvamuri kurongawo munyaya idzodzi dzekudzidzisa madzimai nevanasikana vechidiki kuti vakwanise inge kunge vachitaura pamusoro pezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munguva inotevera iyi
and pane 16 days of activism yakuda kutouya obviously mune zvirongwa.
So then you don't go present to come to the same similar pattern and my sister Juliet of South Africa. I can answer me only because you are not better than me, very cobbatty. Barbita, I should hear about Shoma.
kungo muzi kati liva kazi neva rume mazivano anitobatirana isi dutie mkazi kutindi anotika ndia anotika ndia anotika sei aruku itua majuti zinema shift aneka ato ripopa mbandi ya kubiga saka wana komana wanga vato jiza naite ma better husband because vano ita kushusha iwa vako yota katisema high marriage katisema high divorce nene kuti vana komana wana kutabia kwa jasa to the current jimshiri kuitira chakunza andi ndezi mabase madima ikupika nekuzuka netu bibi ndezi wakudara madima ya kata kwenda kubasa nene ezi nesu vana wana kubasirana and it's not only about uri mkazi akarwara chakunza ndi momba imo munga tibasirane nekuti tukupa kakilana izi kukakunza mari ya choni doku mchineta andi kwa kongurwa zikonoti rudoru no fire murume nemkazi kwa nga wakibasirana wakimusirana saka wana kwa manawa nasikana nga wakiwe mkana weku ziza weku neku zorora nekuti vazenda uchikono nekuti shandani mbote ura zese avani yore mae zemi yekuti wateta basu wakumba kano nyore zemi yekuti wakazere nga yore ndeni kwende ratichenda masanya ya ye yekutikunde zo ekibizim chukula mba tingwa kusha basa kati chaka mwa isa siroyo chaka wana maashika zato kuda ema zimu women's lives matter I think it's chato kusha iwa ya nekuti mazwano kaya social media danda katika zangu kachipitipiti chenyi pa denda mbo sara hapa nchikala pa Facebook chenyi pa Voice of America chito na social media ya kupisa zozi mwesho ya tichange chito oma kampena na social media chito Facebook chichiti sana ngevanyo chito kuchito oma events chichiti anoreiza hiyo yo awareness chito na kukurudila kuti chuko chando nevarume kane varume wariku jindu chapana na baba panoto mbira wana kuchana wawo nema zimaya chito ayo wakanga tiba sirani shumishedi zhende ke merudo rupise mzimbo mwesheda shakada sakate chungo bata na taka wanda chuleba taka mwana
siye ngale ngasesi ndeweleni kulobo kulili koka kumbeli shlela inhlelo ezithile njengoba sesifike kunyanga kaLwezi lapho okwenziwa khona i 16 days of activism against the gender based violence eliqoqeni njalo uphendule lo mbuzo lo obuzwe ngubaba lwana othi yena yeli yabahlomisa kakhulu liyabanika ama women's rights kakhulu
niyabonga sithi hayi bengisithi kubhuti lowuli bengisithi okokuqala niyabonga ukuthi bakhona obhuti obaba ama-husbands abakuthole ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi omama bencedise nxa sikhangele umntwana ongunkazana sisho thina ukuthi akula ngakho ama-exams azo-examine umntwana oyinkazana ukuthi usuwazi ukupheka usuwazi ukwenza okwendlini sisho ukuthi ma abafana labankazana bencedisana amankazana lawo athole isikhathi sokuthi ephumule labo bebaya amabhuku abo njalo mathi sithi abantu bayenzila akuthi ukuthi umama nguye yedwa kumele enze umsebenzi yenzini izinto esezitshintshile abantu bayasebenza bahamba kuma-shift angithi so ma umunye wakho sehambe ku-shift ma unguwe okhona kudini uza kwenzani njengoba uyisithi ujulete buzile ukuthi umfazi wakho engahamba uzoba lokho hhayi abantu noma ekhona so kumele bencedisa nomama labo baba lapho enough isithando izaphisa khonapho so sithi omama labo baba kumele bencedisane izinto sezizatshintsha kudala yikho abantu sokulama-deposits amaningi abantu abangafuni ukutshintsha la abacabanga ukuthi omama yibo kuphela kumele benze konke endlini ebuye le mali ekufekele kwena uhlezi hhayi izinto sezatshintsha baba sicela ukuthi sihambe lesikhathi ma sikhangele i-16 days of activism sisho ukuthi silabo obaba obhuti esisebenza labo labo abasapota omama abasapota izinto lezi sizabe sikhuluma lapha kubo-Facebook kade ngikhangele i-Facebook yena i-Facebook page yena hhayi kuyashisa lapho abantu bayashare abantu bayaxoxa so yizo those some of the things sizabe sizenza lapho sizabe senza ama-events sibona ukuthi siyenzo ama-hashtags lawana sifam okhulumelayo o-women's lives matter la sizabe sigijima lawo but sizama ukuthi umuntu wonke ethole ukuthi hhayi iindaba zabomama lamankazana zikakatheki le njalo masikhuluma izinto lezo
asenza kubamba umlomo khona lapho isikhathi sethu asavumi nyarasa siyabonga kakhulu
siyabonga sithu
yeah
there from Nyarazo Mashaya Mombe of Kali. She was just wrapping up what we've been discussing today. For those that were on the program, we were talking about women's rights, especially the campaign that's currently going on, the hashtag MeToo campaign. So thank you all those that called in, and for those that weighed in the program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokubonga uNomphumelelo Moyo la besifazana akhulume labo sesifikeke ithuba elifanayo ngevikelisayo ngasikhathi sinye. Practice is Jeremiah Oliver Lelisayo.